Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina, zvita 23, 2021. Makatirira ku Studio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuri yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Christmas yegore rino yaaoma. Handisingaziva hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu. Bozi. Isusu income dzatirikuwana dzishomu hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapa.
Vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yeCovid-19. Godwin Mangwijga anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yeCovid-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsetse yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuro.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki edu ekanzuro vachinobayirwa ikoko, asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti vaiti makiriniki kuri kuzarisa, vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu. Saka takaona manambazi edu anga asiri kufambirana sezvatoda kuita, sezvo ndiziva kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity, tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation. Saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu, ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa.
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare.
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nekuti chirongwa chiri kuendesa atioti maservices kuvanhu. Saka vanhu vanozvida, ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu, ngetiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumakomunity. Saka vari kuzvifarira chaizvo.
Mumwe mugari vemuHarare va Johnson Chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsetse inogara yakareba mumakirinika.
Ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemusangano zvemavhoti hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu, asi iri revaccination vaiti vanhu ndivo ngavauye kuvaccination. Saka apa zvokutofamba papa sitombonia kana queue zvavanga vakaisa centralized. Kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na5 AM. Apa izvezvi ukaenda pasi pamufakosi wakutonopuwa jebhi rako wakapasina.
Vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri. Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda neCovid-19.
Saka hungu yezvino izvi tine Omicron ndo yaanyanyowanda muno. Saka vachabhowo kuSouth Africa vachawanda. Vachauya kuzovhizitawo vachibhowo kunana Botswana, kunana chii vanenge vawanda. Isusuwo tine vedu vanenge vachibva kunzimwe nyika dzakasiyana-siyana, kunana UK, kunana chii. vamwe vacho vanogona kunge vaine zvirwere vasati vaane masymptoms vachiuya kuholidhe. Kana vaya kuholidhe havazogara nzvimbo imwe chete nekuti vamwane makore vasina kuuya, vanenge vachifamba. Saka mukufamba kwavari kuti hatizoziva kuti vari kuita here zvatinoti vaite zvekupfeka mamaski.
Vatikanzuro yavo inotarisira kuzadzisa chiga chehurumende chekubaya vanhu 60 kubva muzana zvevagari vemuguta pakupera kwegore rino, vachiti vakatadza kuita izvi vachazviita muna ndira gore rinouya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere checovid-19 nezuro, uye vanhu churu chimwe chete nemazana 63 nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana 27, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemazana 44. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava 4,601,656. Kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava 4,601,656. Kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava 3,077,622. Kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwadzinhu nemabhonda sutengeka zvinonge zvichingokwira ichi ndezvitan aina kukwana. Unozongotorawo 1212 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa mari yatinenge tapuwa kumba kuti vanenge tiudzo tinokwana.
Mugari wekudziva rasekwa extension vamelulex banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Krismasi yegore rinori yakaoma, handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu, bhikozi isusu income dzatiri kuwana dzishoma, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapo ipapo. Unofanira kuti utosqueeze utoitsvaka dhiri nekutotiuwane chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanike uine ekukwesha hauna chaunoburitsa, unotouya nezvinhu zvishoma-shoma zvaunoda chie zvauzvitengi nekuda kuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa but iye zvino akutorova kuma700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi, zvoti ndatoasiya nanchitoada kuti utiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvi hapana chiri kutombotengeka. Kune hava vanozvigona asi ini ndazvitaka. Ndinokurudzira kuti hurumende dai ichititarisirawo mashopu kuti vationerewo kuti mitengo iri kuitwa iyi, vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanyasha mchichwa, vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta emotikari, peturu nedizeri zviri kukwirawo, sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira. Zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei, saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei. Saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri, tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi. Ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe, ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu, huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino, vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika, munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekrisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. VaChamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezororo rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaChamisa naRay Choto weStudio 7.
Gore rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika ranga riri gore rakatakanangana gokorodzo, unganidzo, batanidzo, batanidzwa kwevanhu vezimbabwe, vagari vezimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadayira izvi. Munhu wese ruzhinji rwenyika, matirimana enyika vakanzwa, vakaona, vakatenda. Zvechokwadi, nyika yedu inotoda mubatira pamwe chete, inotoda kuti tiite humwe, inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane, kutirika denga wobatsirane. Saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti panobikwa gumano rouchenjeri, gumano reshanduko, gumano rokuti dei nyika yava nekutungamirira kwedu. Asi mukatarisawo gore iro rino ranga rakaoma zvikuru, rakawanda kunyaya dzekurarama, vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya. Mukatarisa radhewa, mukatarisawo munyaya dzedu matongerwo enyika, vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika. Saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22.
Zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekrisimusi negore idzva?
Zvozvotoreva ndezvekuti pakisiro zipano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari wemuZimbabwe, ungava unobva kumaseheland, matonaland, manikaland, masvingo, kwese kwese kunana midland, toda kuti munhu wese awane mukana wokuti taure ite nyaya yemhuri, ite nyaya yemacommunity. Toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu, uye mubatiranwa, uye mukomberanwa, uye mubatanidzwa wemabasa, wemaoko, kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake, angava mwana, angava mukoma, angava munina, angava hanzvadzi, angava bereki, kuti munhu nemunhu anyorese kubhosa, munhu nemunhu ange ari pakota. Ndocheri nzira ichaita kuti ndekutimura nyaya yekuzarurwa kwematambudziko.
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa. Imise bato mune urongwa here hwekubatsira vanhu vanoshaya ava? Takatarisa munguva yatiri ino yezororo rekrisimisi negore idzva.
Zvakanyanya mukatarisa gore negore, tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dina. Asi tichipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi vachinozama kunobatsira. Uchati vachirongwa chaane makore akati wandei tichiita, tinombozama kugara tichida kuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika. Asi isusu takati ichi hatimene zvematongerwo enyika, ibatawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika zvinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira papfundiso kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita, zvatatiita machildren's homes, maelderly vatinosapota, mapwc atinosapota, zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana vezimbabwe vachamisa?
Mashoko edu ndeekuti ngativei tine tariro, nyika yava pedyo kunaka. Zvakaitika kumalawi vakawanawo nguva yavo yeshanduko, zvaitika kuzambia vakawana nguva yavo yeshanduko. Isu tava chinano achigana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yezimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko, hakuna mhinde inogara iriko zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna Nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emuteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti hunogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias munoda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANU-PF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuro yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumataredzi mhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe asatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Muguziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga, vanosoropodza corruption zvikuru sei panyaya yemaminerals. Ende samambo, chinhu chakanaka kana maleaders vachishoropodza uori. Pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani iri kumaina ichipira nyika ichipira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri raiti kwozotiwo zvekare vamurinye vakataura kuti ivo inhengo yeza chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisirwi kuti vadeclare political allegiance yavo vavanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo wezimbabwe tochitarisawo response yavachivenga kuna vamurinyi vachivenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese vakavati cherai makomba mutara musvipe muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption izvozvo zviri wrong madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvipe ndinoona sekuti vachivenga vanga vaakutaura sekunge nyika ino yese its a huge barrack vaakushandisa command politics ndinofunga kuti kunyange kudayira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa kwavakaitwa navachivenga saka izvozvo tinozvishora tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers vachivenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president venyika asi havasirivo the absolute power muzimbabwe
vadzikiti munoonawo sei
zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogarosangana neutungamiri huri kutonga nyika politikali vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona zvinoda kuti dzigadziriswe zvino kana vaakuita savachamisa kuti vanongona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika vanenge vasika jaketi rii vanenge vasika jaketi repolitician chief pamakuva atinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira yesi vakatotaura zvavo kuti vakataura ezvinoetaaaa vanhu vagamba zvavo nemutungamiri wenyika asi vakaabusa platform yerufu saka tinoona kuti zveshuwa vachivenga vangaverekodzere kuzotaura mashoko avakataura varivo kugumbuka maererano yechiti kwechimanjizi kuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzekuda kuti dzitaurike nyaya dzakafanira idzodzo nokuti machifu vagara vachipuwa platform iyoyo tikatarisa kutori nechief council iripo nekuti they can even be able to put magrievances iwayo ese in writing hapana kunzi mataurire nyaya yecorruption havana kungotaura izvozvo asi zvakanzi matauriro nepavazvitaura dai machera akakomba mazoziva kuti pane maforums atinokwanisa kuti tiremekedzane vari kutonga nyika dziripublic nemi madishe hereditary traditional leadership irimo munyika
vamago munoti kudi
ya zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo zvati panyaya yehuori yekushora corruption vachivenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa nachief murinyi vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara neuori ndaifungidzira kuti zvakataurwa nachief murinyi zvinhu zvekuti vachivenga kana vari munhu ari serious kurwisana necorruption uye vachida kuona zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika chinowa chirwere chiri munyika yezimbabwe
petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti
zviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine zimbabwe anticorruption commission yakamirira nyaya dzecorruption tobvatazoka zvakare vamwe vachivenga vanga vanekodzero kuda yekugumbuka kutanoba kuti chifu vakataura vaye prisoner statement yavo vakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army vachitaura izvo nezita ravasimaanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifu murinye nemashoko avakataura iwavo asi vachivenga vakazvidukupisa vakatiregaindozovatsuura pane mamwe madzishe
nhengo yezanu pf vagilbert dzikiti vachitaura vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanga vachitaura vari parunare kwamutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra2022 ringe riri gore rinovarerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Diki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti kuoma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 musanga zvichidhura chaizvo zvinonga zvichiita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisira vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021 ngaharasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhoni musango munotyisa nevabereki tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti kubva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva rine zvibhedhlero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANUPF. Mukatarisa gore ra2021 ndogore ratarasikibwa nacomrade Nyasha rekwagutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndirogorezve ravharwa vamakumbura rizivishe up to now vachiri mutirongo iyi vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndogore futi rasungwa vana Silia naJohana muno Masvingo. Tikatarisa ndogore rasungwa dechivi 9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANUPF vachausimunganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga muhurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANUPF nehurumende yavamuna ngagwa mugore ra2021 apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose. Takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzvare reNyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama tiwanewo mabasa zvigotibatsira kuriritsira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo. Uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo tinotarisirwa kuti richange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi wenyika ino.
Vamugodzwa vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 Mpalakazi 2021 ngiphosa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yesi yalo nyaka kunzima sibili, akulanto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ihambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Silokuswela siyaswela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwi-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonokuyana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ucine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uzulu olungiselela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Iningi labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela ikhisimusi kodwa ngakwelinye icele i-COVID-19 layo ibathwalise nzima.
Ikhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi celebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa ye-COVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye sikhupha nje. Ithi kunjalo sesaba i-COVID namasela ungathi asebhahile, ungathi asemaningi. Ngoba bengezwa nje ukuthi kulomuntu ofikileyo uzoqhwa wabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho-ke kabajabulele ikhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe bakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathi Ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uzulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqikezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka ilendlala njalo ilingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti-ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha owe-Omicron. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo, ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo, ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Eqinisweni kunzima, njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu, abanye abantwana balezi gqoko ezintsha, abami bazawatshazwana lezo zindala, bagqozwana lezo zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asilakudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu. Mina ngiyalima umbhida, isitshebo sesisweli, siyapheka umbhida sizidlele isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simo Sihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka, hayi, kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nali-lockdown, akulanto ehambayo, into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela, siyaswela, ukudla kunzima, ezitolo lapha kuyadula. Akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalonyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sivile.
Unkosazana Praxedis Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lonyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu, obhudi, osisi, besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya. Zindlala zodwa emakhaya.
Umangweye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Le ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu. Khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani. Angila ngisho kokubamba khona kokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba ubuhlungu phakathi komcabango ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofati ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu. Ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha owe-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. He managed to deserve any government with Ezra Jesus Banda.
Sebeqose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebebanjwe yi-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Leli nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lele ngxenye 147,669 zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kulomkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le-second dose. Izakamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lo-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo, uMnumzana Mandla Nkala, ongusomabhizimusi, uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni yeWhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela. Ngumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baye besegcekeni and they exposed to umqando nxa kuqanda, they exposed to ilanga nxa kutshisa nje obonti ilanga belitshisa ongakanani, they exposed to umoya. And the worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
UMnumzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethileli yonke egoqeleka nje edingakalayo ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedonsa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansila uMnumzana Thulani Moyo, ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle, uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudinga ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesi sikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelwana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele wezaphu elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubaba Nkomo wathi sifaka phakathi wathi kona bantu babengaswiki kona phana bengilithiya khona. Yikho lapho esilokusise khona. Ngiyakhongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isifunda sokuba ngu-Secretary General wezaphu entsha, ngoba izaphu endala wabambana le ZANU jongo. Yikho lokho sokuba i-ZANU PF kathesi and kuloku kukhona.
Baba Hanana ungampendula sithi lapho Chuma.
Abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngefosi bengela choice. Ngenxa yokuthi wakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano asokubambana laphana yokujoyina izano wakumele bakhethe phakathi kokujoyina izano lokubulawa and ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZebra babefake izikhali phansi number 1 okwesibili babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uzano uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe lokho ehamba sibile sebenza isibongo sokuthi PF isibongo asithola mhla echada lozapho hayi uzapho usedlulile phambili usechade lomfazi omutsha
Thuma ngawamphendula sibe ngamafutshane konapho ukhanya ngazana ukuthi abasalayo kona ngale lokho ebelilengile nje besele bodwa
uzano ugcwele ngothando olukhulu kakhulu xa wena uzapho ungasira thando sizasebenzisa uthando lwami lukazano siye phambili akula divose khona siya phambili kowethu sisonge wabana ikho ndina hayi xa kunokunye okuvukayo kuyeke usowuye uvuka okutsha kodwa lokana kwawudala kulokuubambele kukhona sibili and look akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata i-democracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances kodwa sibili okhuna iqiniso like Israel reporting out. I-age le era yabantu labana abasungula into leyo abantu engibangikhona sebasitshiya sebazidlalela so kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo kodwa-ke akutho into ngenxa yokuthi bona sebehambile so besilahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho esikhuhlana khona ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka nxa siphakathi kohambo olude kangaka sizaqhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa ube ngahanta akuthela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho so sizayala silokhu sihamba sikhona phana sizayala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba eyunithi ngale yenzakalayo le yunithi vele yenzakala ngesikhathi sempi kungakathathwa uDluse kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje siyayala silokhu sihamba kwaphana yikho okukhona oHanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana senza ama-checks and balances i-democracy iqhubeka isiya phambili
siyakuzwa baba uChuma baba Hanana pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kuyini asebekwenzile okuveza ukuthi kulo manyano njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni
okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years abanye bakhona izaphu bebeyijoyine ngo-78 okutho ukuthi besebechithe isikhathi eside bekuzanu ukwedlula isikhathi abasida bekuzaphu so kuyatholakala ukuthi umthetho kazaphu izimfundiso kazaphu igugudeke ize iphele so hayi kuyatholakala okwesibili abanye bengaba behlalele ukuthi njoba basemsebenzini laphayana uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphwana izimota asikusoli vele nkulu nxa esebenza kahole. Okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within. Kodwa engakutsho alubona sisiba honest, mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity leyi esithi khona noma uzaphe ngasekho phakathi kwayo sa-achivani. Uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini le-Midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure. Uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu esaba lozibuse, kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu esaba lozibuse, kulama-properties kazaphu le-zipra athathwayo lokhu esaba lozibuse kabiselwanga. Kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni, kodwa bangakunanzeleli ukuthi ama-properties lawa athengwa imali yama-individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakangcwatshwa. Uzananzelela ukuthi khona labantu bakazaphu lo zipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe, kumele siqale sisipopote sichingi kwesika noma sichingile kungabi lento yenzakalayo. Lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni, kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga.
Lapho ke sizwe ingxoxo phakathi kukaMnumzana Mthulisi Anana owezaphu lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudale le Central Committee. Kwezemidlalo, lidla amahabula iqembu leBhoso 90 kumncintiswano weWafa Wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni se-semifinal. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kokunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yeWafa Wafa.
Sina i-target yethu vele yokuwina i-cup le, but we're taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba ke sihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi lapho kuBhoso 9 about 4 or 5 babedlala kithi like kithi ngapha. So we're planning ngayo asikwazi ukuthi fixture yangkona izaba nini. I think izaba after Christmas break, but abafana bethu were still pushing them ukuthi even if it's breakile, but they were working. So ngama programs ukuthi bebesebenza bebezipusha be trainer lapha abakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 9 banqobe yabe Ajax Hotspur nge-4-2 ngemva kokuchaya kwembekwa kusigaba se-quarter final. Isikhathi bese sihliwe ngumanguwa yezingutshiki lobhanqa 3-3. La kusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokuchaya kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokuchaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngele Arinel lona elinqobele emakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinali yomncintiswano weWafa Wafa.
Esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wenguqu uyahlupha ngoba ungasuke ulungisele, ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele ukuyedlula wena. So kuyahlupha, but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike ngathi maybe kufinali yona leyo.
Iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano Wafa Wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele The ATM Gospel Worshippers. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Eliqembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le single yalo elesihloko esithi Rikalibala Jang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyabingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree. Empandeni kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kulesing track yethu esazibiza ngothe ATM the ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebele. Ichasisa ngesimo somuntu ke umuntu osempilweni enzima ukuthi ke ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jang mihla eyena ebuhlungu. Inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti alothi lapho bechaza khona ngesimo somzali omshilileyo okungaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zobunzima.
Tholakala ngapi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinje the ATM Messengers Gospel Group uyavela and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale nje lilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwachiyayo kubantu sithi dudu izihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le the ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Singeke ehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa akubulawayo asephume ijumo ihamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingela zihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.